Mapurisa anodzivirira mhirizhonga avo vange vaine motokari dzinodira vanenge vachiratidzira mvura kana kuti mawater cannon imbwa pamwe nezvombo zvinosanganisira hutsi hunokachidza amhanyisana nevadzidzi ava kubva nguva dzekuma 10 mangwanani kusvika panguva dzekudya kwemasikati vamwe vevadzidzi ava vakasungwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vadzidzi vangane vasungwa, asi patasvika panast vamwe vevadzidzi ava vange vachipinzwa mumotokari dzemapurisa. Dennis Mwashita, anove munyori weZimbabwe National Students Union PANAST, audza Studio 7 kuti vadzidzi vange varatidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekuda kwekutadza kudzidza zvisinei kuti vakavhura chikoro masvondo manapfuura.
Semastudents nasi tabatana tikati kana kusina zvidzidzo hakuna munhu anofanira kutenderwa kuya pauniversity. Saka tavhara maroad ese anotenderedza university zvaita kuti mapurisa azouya.
Dennis ati vadzidzi vange vachiratidzira murunyararo achipomera mapurisa mhosva yekutanga mhirizhonga.
Mapurisa ndo anga akutoita violence nekuti isu tanga takangogara muroad. Mapurisa ndokubva atanga kutidira mvura vatambotiza, asi zvino zvitadzoka tamobilize. We promised everyone kuti strike ikaramba iripo ticharamba tiripo. We are going to go even for a week tichiramba tichidemonstrate.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa panyaya iyi. Munguva pfupi yapfuura nasi yakaendesa vadzidzisi vayo kudare relabor court mushure mekunge varamwa mabasa vachiti havazi kufara nemashandiro avo. Asi mushure memusangano waitwa nhasi pakati pevakuru vakuru venast pamwe nevamiriri vevadzidzisi, mutauriri wenast vafelix Moyo vati vadzidzisi vabvuma kudzoka kubasa.
Tabvumirana kuti vadzidzisi vanomisa strike yavo nhasi mangwana votanga zvekudzidzisa vana, then management ichavisa secular takanyora kuti vadzidzise 3 courses iyo vachida kudzidzisa 2 courses tamboisa pasite suspend. Ichazotaura tovhumirana kuti kubva pano tozvishambisa sei.
Vamiriri vevadzidzisi vapinda musangano uyu vati vange vasina chekutaura kustudio 7 pamusoro pezvavabvumirana nevakuru vakuru venast, asi vamwe vati nast haichaenderere mberi nenyaya yaive yakwidza kudare. Ndakamirira Studio 7 Mobulayo, ndini Taurai Shava.